Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 17, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yanyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wekurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe Vale Vinyagura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kutevera nyaya iyi. Zvinhu zvakamira sei, Thomas?
Mumiriro wakaita zvinhu pari zvino ndewo kuti mutumbi wasvika kubva kuSouth Africa pari zvino uri paOne Commando panove pamuzinda wemasoja unowanzochengetwa vanhu vose vanenge vaitwa magamba enyika. Kutaura kwandiri kuita kudai basa.
Tinenge tarasikirwa parunare apo, tichadzokera zvekare tonzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Vanhu vazadza City Hall muguta reBulawayo nhasi pamunamato wekurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vanhu vose vachirumbidza mabasa akaitwa navaTsvangirai. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana pamunamato wekurangarira vaTsvangirai varumbidza zvikuru mabasa akaitwa nemufi mukurwira utongi hwejechetere. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union PANAS vaPasho Rafael Svanda vati vadzidzi vanorangarira mufi semunhu akaita kuti vawane kodzero yekukwanisa kutaura matambudziko anosangana nevadzidzi.
Toda kutenda vaTsvangirai because akati introducer kune chinhu chinonzi academic freedom where we are now saying kuti tani right to education, not only kungopinda muklasi but sema tertiary students takutowana zvimwe zvinhu zvekuti zvakutoti prepare kuti tibecome good national leaders. Saka we are here to follow his footsteps, we are here kungotevera legacy yake kuti atanga something. Saka we are moving forward with what he has started.
Kanzura uye vari sachigaro wevechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vamalandu Ncube vati vaTsvangirai munhu aikoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri. Vatiwo vaTsvangirai vakafa vachirwira kuti vemapato anopikisa vaite mushandira pamwe pakubvisa utongi weZANU PF vakatiwo zvakakosha kuti shuviro yavo iyi izadzikiswe.
Pakufamba kwedu mabato reto takasplita into two groups but mazuva ekupedzisira avo vakafoma inonzi MDC Alliance, bring vana vese vaive mubato iri together kuratidza kuti vari kuti ndinonda kuinda vana vangu. Saka chisarai muri mese. Saka ndozva tasara nazvo. Saka tiri kukurudzira vanhu vese varoda power kuti vazive kuti isusu vechidiki totakuwana zvatata takavimbiswa navaTsvangirai. Saka izvozvo togona kuziwana kana pabatana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan webato reMDC mudare reparamende Mai Jasmine Tofa vatiwo rusununguko rwechokwadi ruchauya chete kana bato reZANU PF rabviswa pautongi.
Vanga vakazvipira chaizvo chaizvo kuti vasunungure vana veZimbabwe. Vatisira basa guru nekuti vachirwara vakatozviona kuti zviri right kuti vatore vanhu vese vavasanganise. Vanga vari mubato vakabva vese kuti uyai tisangane nokuti ndega ndisi kukwanisa mega musi kukwanisa kuti tikasanganisa musoro yedu tokwanisa kusunungura vana veZimbabwe. So tikaregera isusu kutora basa iri tinenge taita kuti zvavakashandira hondo yavakarwa vakangotambisa nguva yavo tinenge tadisappointa Sterek mutungamiriri vedu vaSwangirai.
Mumwe mutsigiri weMDCT vaCrash Moss Vanda vati shuviro yavo yanga iri yekuti vasati varigwa mutumbi wavaTsvangirai dai waendeswa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti veruzhinji vakwanise kuonekana negamba ravo.
Tinozva kumurwadziwa mukuru nokurasikirwa kwataitwa negamba redu. Gamba redu raiuya kuno richipota nyika yose richitifundisa nezvedemokirasi. Zvino tine chikumbiro chokuti dene bhodhi yavo yatenderera nyika yose vanhu vachionekana negamba ravo.
Vamwe vange vari panyaradzo iyi vanosanganisira mutungamiri weMDC vaWelshman Nube nevamwewo vanosanganisira vaDavid Coulthard navaEddie Cross. VaTsvangirai vachavigwa kumusha kwavo kuBuyera mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tanga tarasikirwa parunhare neumwe wedu wevatore venhavo vedu ndofunga adzoka pafoni zvekare. Thomas, ungatitaurirawo here kuti sei mutumbi wavaTsvangirai waendeswa kuOne Commando?
Vaendeswa pamusana pekuti vaTsvangirai vari kutorwa nehurumende segamba, kunyange hazvo vasati vatinyatsotsetsenura kuti igamba renyika here kana iprovincial hero. Asi kutaura kwandiri kuita, vatsigiri veMDC vakazva panze peOne Commando.
Tinorombo tinenge tarasikirwa zvikare nomutori wedu wenhau, tichaedza kumutsvaga tigodzoka nemashoko enyaya iyi. Tochere nderera yedu mberi. Mufundisi wekereke hama neshamwari pamwe nevadikani vaungana kumusha kwavaTsvangirai kuBuyera vachichema kusheya kwemudikani wavo. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuuya kuzobata maoko zvichitevera kushaya kwavaTsvangirai. Mumwe wevanhu ava Ambuya Hilda Mapanzure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushaya kwakaita vaTsvangirai.
Tarwadziwa handizivi kuti zvichamira sei uye zvichazomisikidzikika sei nemarasikirwo ataitwa nani navaTsvangirai.
Muvakidzani wemhuri yekwaTsvangirai vaThomas Karusa vanoti vaTsvangirai munhu aibatsira vazhinji munzvimbo mavo nenyika yose. Mumwe wevanhu ari kurufu urwu vamunaro Garusa vanoti vaTsvangirai munhu aimira pachokwadi nguva dzose.
Tinonzwa kurwadzikana nenhau yaMorgan Richard Tsvangirai kuti president wedu atatichiti isuwo nzvimbo yedu ino yeBuyera kana kuti nyika yeZimbabwe tiwane utongi hwejekerere. TinoTsvangirai paatisiyira apa hongu hunogona kuuya, asi uyu kwatanga tabva naye taingoti dai ango step yasara iyoyo dai yapedziwa. Zvino hazvichinei, anotonga ndimwari amutonga hake, asi zvatirwadza.
Mudzimai wemunin'ina wavaTsvangirai amai Grace Tsvangirai vanoti mhuri yavo yarasikirwa negamba.
Kushaikwa kwaTsvangirai kwabata nyika yese, asi kunyanya isu vemhuri tarasikirwa negamba mukati wemusha wedu. Tigone kutsanangura pamusoro pavaTsvangirai vanga vari baba, baba vemhuri vanobatanidza musha wese, vasingatarisi zvakanaka kana zvakaipa kuna vaTsvangirai. Zvava zvisina basa nyange kuvatadzira vaTsvangirai vanga vari munhu werudo aigamuchira zvese mukati memusha. Kana takatarisa mukati memusha uno tarasikirwa negamba redu remusha, nyange nyika ichichema kuti yarasikirwa negamba renyika, isu tiri kutadzira kuti gamba redu remusha mukati memusha uno rarasika.
Mutsigiri weMDC Muzvare Mirzi Chipoera vanoti sebato varasikirwa nemutungamiriri aigona basa.
Tarwadziwa zvikuru se munhu wa musangano ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa nokuti tikatarisa kwakabva vatsvangira ine bato reMDCT takabva kure naro tanga tisingafanhi kuti mwari vatirwadzise zvakadai isu tanga tapa nguva yekuti takuda kuyambuka tinoziya hedu zvakanyange mubhaibheri zvinonyorwa kunzi Moses asi akazoyambuka nevanosvika muKenani asi apa tarwadziswa kusvika pekugumisisa chaipo chaipo nokuti tanga takatarisira kuti pamaelections apo sekuti Morgan Changira it was our brand name yatanga takatarisira kuti iri kutitengesera musangano wedu zvakanayi zvakanyanyisa
muvatidzani wemufi amaelini muchau vanoti vari kuchema nemhuri yekwatsvangirai panguva ino
ndarwadziwa zvakanyanya zvekuti tanga tiine tarisiro yezvimuko mukati menyika yedu yezimbabwe kunyange kuvana vadiki chaivo tanga tiine tarisiro huru kubva mumagariro atanga tichingoita tanga takatarisira zvakanaka tichinoti maelection iwayaya kune zvichamuka kubva mwari vaita havo kuda kwavo
tumbiwa vatsvangirai wasvika muHarare nhasi uchibva kusouth africa uko vakashayikira vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kusouth africa vari kutarisirwa kuvigwa kuno kumusha kwavo kwahumani kwaakubhuhera ndakamirira studio 7 kuhumani kwaakubhuhera ndini Loida Moyo
mufundisi wekereke yeWisdom Church International vamazvarira Shemabhugu vanoti vakawana mukana wokutendeutsa vatsvangirai vasati vaenda kusouth africa kunorapwa Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera
vamabhugu vanoti vakafonerwa navatsvangirai kuti vazoita navo zvidzidzo zveshoko ramwari kumba kwavo kuhighlands muHarare vasati vaenda kusouth africa
ndinokwanisa kutaura ndichiti mwari vakanditende kuti ndimugamuchidze jesu kuti ave ishe namambo upenyu hwake saka Morgan Tsvangirai afa ari muoko aishe jesu kristu afa ari munhu atendeuka ndinokwanisa kutaura izvozvo nokuti mwari vakandibetsera kuti ndimunamatise munamato wokutendeuka mumba make so tinotenda mwari kuti afari munhu anoziva mwari kwete munhu anongoenda kuchechi ayo kwete nhengo yechechi ayo asi munhu anoukama agadzisa ukama hwake naishe jesu kristu
vamabhugu vanoti vatsvangirai vaiva nemwoyo wakazarukwa kushoko ramwari uye munhu akange akazvininipisa kuvanhu vose uye kuti vanhu vabatane munyika
ndingatini somufundisi chandakakwanisa kudzidza pakutaura mashoko akadzama navatsvangirai Morgan Richard ndechokuti munhu waiva nemwoyo wanga wakazaruka kushoko ramwari uye munhu anga akazvininipisa munhu aida vanhu vake vanhu vezimbabwe yaakarwira upenyu hwake hwese
mufundisi mabhugu vanoti vatsvangirai vaiva munhu akashinga zvokuti pavakaenda kusouth africa kunorapwa vaiva nechokwadi chekuti vaizokwikwidza musarudzo uye vachikunda
chokwadi chiripo ndechekuti munhu wanga akashinga munhu wanga akashinga kuti kana akakwanisa kurarama mukurwadziswa kwese kwaakaita mune mazvematongerwo enyika he survived a lot of threats to his life and so Ken was not going to kill him he was hopeful that he will survive and give victory to the people of Zimbabwe free fair and credible election 2018 he was hopeful he was going to stand as a candidate and win the election zvisinei mwari vakamutora asati akwanisa kuona Zimbabwe itsva yaakarwira upenyu hwake hwese
mutumbi wavatsvangirai unonzi utaradzikwa kumusha kwavo kubhuhera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mapurisa emuNigeria anoti vanhu vatatu vanga vakazvitiyana mabhambu vakazviputisira mabhambu aya nezuro pamusika wehove uri kumaodzanyemba kweguta reMaiduguri vanhu gumi nevasere vakafa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara Pope Francis vamutidzira zvekare chikwata chavo chezvipangamazano munyaya dzokufereshetwa vakuru vechechi iyi vanonzi vanobata vakomana zvisiri pamwero izvi zvinotevera kushoropodzwa kweCatholic Church mumabatiro anoita nyaya dzokubatwa kwevakomana zvisiri pamwero Mukuru we University of Zimbabwe muzvina fundo levinyagura vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yeugori panyaya yokupa degree repamusoro kuna amai Grace Mugabe muna 2014. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Ngoni vati vanyagura vachadzoka kudare rezimhosva muna kurume musi wa 5.
Vatwa bill yakadini?
$200 bill.
Vanobvuma here mhosva yavo?
Obviously anoramba kuti anoramba kuti haangabvumi. Anoti anoramba kuti akanofanira kuapply to the state to let to prove.
Asi mune humbo hwakasimba.
Oh no no no. Degree was not issued. The woman has got a master's degree. She has got a first degree. So it is your case. Very clear.
Vamararike mambo zvoti mataura nawo here?
No, that's for next week.
Saka kubva panapa mofamba sei?
We're going to complete the docket. We've done the investigation. We finished everything. We've got witness statements from the people from the department. We're going to hand over the docket to NPA. We'll take the letter to court.
Parishina, msati mazwa kuti vanodzoka rini kukoti?
I think, I'm not sure of the date, but it's in the management said the date. By that date, the full docket will be there and it will be set to be ready to go to trial.
Nengo ye Zimbabwe Anti-Corruption Commission wa Goodson Nguni vachitaura vari parunare muHarare ne Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
VaPeter Zwide Kalanga Khumalo nhasi vagadzwa kuva mambo wevanhu verudzi rwechindevele kuBulawayo uye vava kuzivikanwa samambo Nyamande Lobengula vechipiri. Izvi zvinoreva kuti kwava nevanhu vatatu vari kurwira umambo uhu mushure mukugadzwavo kwava Bulelani Khumalo nava Rafael Khumalo. Mhuri yokwaKhumalo iri kupokana pakuti ndiani anofanira kutora chigaro ichi. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai akati wandei vachitipawo mazwi avo enyaradzo kumhuri yekwatsvangirai. Regai tiende kune avo vatakwanisa kubata vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Totanga naamai Mapimidze vari kuBuhera.
Vanhu nezuro vaitaura vachiti kuchauya bhazi richitora vanhu, saka kuno vanhu ava harina kuzouya nekuti kwakanaya nezuro.
Zvii zvamucharangarira vatsvangirai nazvo imomo mudunhu reBuhera?
Tatichiona sehama yedu isu kuno kwedu kuno kuward 1 ndo kwakanga kwakasimba kudarika kwake uku, saka tarasikirwa mufunge. Tiri kurwadziwa kusvika pekupedzisira.
Ndinetwaro ndakadurira ndiri kuGlenlone. Ndinongoti kumhuri yekwatsvangirai aiva nyaradzwai naMwari. Mwari vanokuitirai zvakanaka vagokunyaradzai zvakanyanyisa. Kuna amai tinongoti amai marasikirwa, asi tinongoti chenaiwo netariro.
Imi muchawanikwa here muchienda kuno chema nemhuri yavatsvangirai?
Ehe, tika kwanisa tika pedzo mabasa tinoenda.
Pane zvamungati makafadzwa here panorondo yavatsvangira nyanya panyaya dzemadzimai uyezve kuedza kuchengetedza kodzero dzemadzimai?
Aha, tinokuti munhu anga akashingawo kungoshinga kwanga wakaita kwakangoti potare kuti munhu chinofanira kushinga pane chimwe nechimwe chaunongochiita.
Ini ndonzi Pauline Chairo, ndiri kuno kuPretoria. Ndikuti tarasikirwa zvikuru mufunge vatsvangira ndivo vakange vakakwanisa vega, ndivo vakagona kumira semunhu akakwanisa kuda kushandura zvinhu muZimbabwe. Tingati ndivo vakashandura zvinhu muZimbabwe nekuti ndivo vega vakagona kusimudza musoro. Hapana mumwe munhu akakwanisa kusimudza musoro kupana Mugabe kuti audze Mugabe kuti zvauri kuita zvakaipa, asi ivo chete ndivo vakakwanisa kuzviita. Saka tinoti nguva yatashaikirwa nhatsvangirai ai tiri kurwadziwa zvikuru, nekuti nguva yatanga takutarisira kuti zvinhu zvaakuchinja muZimbabwe.
Ini ndinonzi Joyce Rupere, ndiri kuUK kuPortsmouth. Ndinongoti vedwe nenhamo idzodzi dzakatiwira kurasikirwa kukuru negamba shuwa. Ndichingotiwo nemhuri yekwatsvangirai vangocheva netariro, zvaakungoda nyasha mweya mutsvene kuti ungotungamira kuti vanhu vadini basa rese refambe mune zvakanaka pasina mhirizhonga. Ndomashoko andinawo kusangano reMDC vasara vakuru vacho nevanoteerera everyone in the MDC vakuda kungoti varimembe kuti vatsvangirai vanga vari munhu akaita sei, and then vanowana way forward. Obviously mhirizhonga vanhu vanosiyana kutaura, but chinangwa changa chiripo ndechekuti vanhu vasununguke democracy in the country. Saka ndo inofanira kutarisirwa nevanhu, nokuti vanhu varambe vachingobatana pamwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbotarisa nyaya inonzi nevakawanda haitauriki yerufu. Rufu vamwe vanoti murayiro waMwari, vamwe vachiti rufu runouyiswa chete nekunge papinda mhepo dzakaipa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Father William Guri vekereke yeRoman Catholic Church vari muno muMaryland muAmerica. Tirogamuchira nemufaro pachirongwa chedu, Father Guri.
Kwazvai vaJonga, kwazvai vateereri.
Father Guri, nhasi toda kumbotarisa nyaya inogona kunzi nevamwe iya haisi yokungoti tingataura pese pese, nyaya yerufu, nokuti vakawanda tinotya kutaura nezverufu asi tichiziva kuti rufu ruriko. Zvii zvamungataura munyaya yekufa?
Nyaya yekufa iyi inyaya yakaoma chaizvo, sekutaura kwamaita vaJonga kuti nyaya yerufu inotityisa, hatisi kutaura nezvayo. Asi ndinofunga kuti inini pazvisikwa zvese zvinorarama munhu ndiye chisikwa chega anoziva kuti anofa, anofunga nezverufu rwake uyezve anotsvaga kuti rufu runorevei. Zvimwe zvisikwa zvese izvi hapana chinoswera chifunga nezvekufa, sekuti imwe mbizi ikabatwa neshumba panapa dzinoti dzvam, wotoona paserapo dzaakutofura hadzo, dzaakutotandara, dzatokanganwa. Asi munhu anoramba achifunga kuti rufu ruriko, rufu richauya, uye rufu runogona kuuya kwandiri. Ndopatinosiyana nezvimwe zvisikwa zvekuti tinoruziva kusada hedu kutaura nezvaro kana kuedza kurinzvenga, asi vanhu tinoziva kuti rufu chinhu chinoitika. PachiKristu tinoti rufu murayiro wakatemwa naMwari.
Zvino kana uri murayiro wakatemwa naMwari, Father Gure, chii chinoita kuti munhu asazoziva kuti musi wakati ndiri kusangana nerufu?
Ini ndofunga kuti zuva rega rega rinomuka munhu anotoziva kutsike hope dzake kuti rinogona kunge riro zuva rangu rekupedzisira. Saka ukanyanya kufunga nezvazvo haubudi mumba. Saka mukugara kwese kwevanhu katakatsvaga nzira dzakangwara dzokuti tisarambe tichifunga nezvechokwadi ichocho kuti tikwanise kurarama, tigone kuenda kumunda, tigone kuenda kubasa, kana kuenda kuchikoro, Nekuti kana ungomukira kugara kufunga kuti ndinofaga chokwadi hapana chaunobata. Ndingati civilization yedu yese mabasa atinoita emaoko hunyanzvi hwatinogadzira zvizhinji zvacho zvinobva mukushandisa kwatinoita simba rokufunga nezvekufa. Tinoendesa njere dzedu nesimba redu rese kufunga saizvozvo. Saka taane hunyanzvi chaizvo hwekugona kunzvenga kufunga nezverufu. Mukaona kana iyo inonzi entertainment industry pachirungu tinozita distract, like maolympics, masports, zvinhu zvese zvakawanda zvatinoita zvinotibatsira kuti tisarambe tichingofunga nezvekuti tinogona kufa. Asi chokwadi chirumande chekuti zano rekuti tinofairira hariende kunyange dai tane hunyanzvi hwakaita sei hwogona kurinzvenga. Kanongoramba kachingonyengena ndokanonzikaya nevakuru kanyama karambira pazino. Kanongoramba kachingoti nyengena chete.
Aiwa tinokutendai zvikuru Father Guri, tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Zvakanaka vateereri, nezuro kuchechi kwedu taizorova madota tichavaiuchidza kuti ye ukamunhu uri guruva uchadzokera zvekuguruva. Ndatenda hangu akandemiri.
Manga makateerera kuna Father William Guri veRoman Catholic Church vari muAnapolis muMaryland muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga Kandemiri. Mwedzi uno gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakashanyira Egypt, imwe yenyika dzavanowirirana nadzo. VaTillerson vakasangana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuEgypt vaSameh Shoukry vakaita hurukuro dzenyaya dzinokoshera nyika mbiri idzi zvikuru sei kuzvidzivirira. Muna mbudzi gore rapera varwi vanopfurikidza mwero vakarwisa imba yemunamato yemaMuslim muSinai Peninsula vakauraya vanhu vanosvika mazana matatu. Kubva ipapo mauto eEgypt ange achirwa kuti apedze varwi vanopfurikidza mwero ava. VaTillerson vanoti Egypt yave nemakore akawanda ichirwisana nevanopfurikidza mwero ava, uye America icharamba ichitsigira Egypt mukurwisana nokupedza vanopfurikidza mwero. VaTillerson vanoti takatenderana kuramba tichibatsirana mukupwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa nekukunda ISIS. Egypt ndisawira wedu mukuru kubva pekutanga mukurwisa nekukunda ISIS. Makurukota maviri aya vakaitavo hurukuro pamusoro pekukosha kwekusimudzira kodzero dzevanhu uye basa guru rinoitwa munyika nevanhu vasiri vechiuto. Sezvo Egypt ichiita sarudzo dzemutungamiri wenyika kubva musi wa26 kusvika musi wa28 muna kurume, VaTillerson vakati America sezvainoshuva munyika dzose inotsigira sarudzo dzakachena uye kupa vanhu vese mukana nenguva yokuvhota. Nyika mbiri idzi dzinotsigirawo sarudzo yejekerere muLibya netarisiro yekuti zvinhu zvigadzikane kuti upfumi hwenyika husimudzirwe. VaTillerson vanoti America inotarisira kuramba ichibatsira Egypt mukusimudzirazve upfumi hwenyika iyi. Vanotizve America ichabatsirana nasawira wayo Egypt mukuuyisa kugadzikana mudunhu iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wokurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe vaLevi Nyagura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwanani. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Só com isso.